Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February 23, 2016. I'm Tungamili Nkomo, and my co-host, the one and only Tatenda Gumbo, is out today. But the show is here. So tonight, we weigh the impact of ZANU-PF's factionalism on the general public. Let's get connected on our social media platforms. Find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly and contribute live at the following number. That's 001-202-619-2077. We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voandebele.com, as well as voashona.com. Once again, good evening. During the run-up to the 2013 general elections, President Robert Mugabe and his ZANU-PF party promised to deliver 2 million jobs. And that was good news to millions of unemployed people, especially the youths who continue to wallow in hopelessness thanks to record unemployment. However, 3 years after the polls, the government has yet to deliver on that pledge. And to make matters worse, the ruling party is now ravaged by civil strife as warring factions position themselves to succeed President Robert Mugabe. Many accuse ZANU-PF officials of playing petty politics at the expense of the nation. President Mugabe's birthday bash in the drought-hit province of Mashingo this Saturday has also stirred controversy. But it is the infighting in ZANU-PF that has many people on edge, both in the ruling party and outside. And many people are asking, whither thou, Zimbabwe? Lichona njani zulu kandaba ikuhlangana lamhlanje kuhlelo The Connection konapa emsakazweni wenu phela umsakazo kaZulu umsakazo we Studio 7 lamhlanje sikhuluma labasakhulayo lapha sikhangela ukungamikuhle kwezinto elizweni sikhangela ukulwisana okukubandla leZANU-PF kuyaliwa phela yimpi kulelo bandla bayadlephana, bayadabulana babanga isikhundla sikamongameli Mugabe. Lizakhumbula ukubana kulamacele amabili i-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe kanye le-Team Lacoste elibikwa lisekela ubaba uMnangagwa. Ngakho yilo udaba esingalo lamhlanje. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokho bathi iziphathamandla zeZANU-PF okuyilo ibandla elisembusweni sezitshona zidlala amadlwane zidlephana kulokuthi zidinge amaqhinga amasu phela okulungisisa umnotho ongamanga kuhle. Lizakhumbula ukubana bedinga usekelo kukhetho luka-2013 bathembisa ukubana bengangena embusweni bazasungula imisebenzi eyizigidi ezimbili 2 million kodwa lamhlanje sokule minyaka emithathu kuka yenzakala ikhonoko ubaba Mugabe osefikise iminyaka engu-92 njalo kule dile elikhulu eliza kwenziwa eMasingo ngomgqibelo. Abaningi bayakhala bathi imali engako engangesigidi ezasetshenziswa engaisetshenziswa ukuthengela abantu abalambayo ukudla, kodwa bona beZANU-PF bathi hayi bo le imali abasiqoqele yona njengebandla njalo kulungile ukubana babela leli dile bethakazelela impilo kababa Mugabe. Kwazwa ivaterere kusangana kumuchirongwa chevechidiki chirongwa The Connection. Nasi nemswe chipiriti chitarisa zviri kuitika muZANU-PF kurwisana kuri mubato iri kwaita bata murefu bata mufupi vari kudzipana pahuro vachikakavadzana nechigaro chava mugave muri kuziva pane zvikwata zviviri pane chimwe chinonzi chiri kutsigira vamunangagwa chinonzi Team Lacoste pane chimwezve chinonzi hai chindechaamai Grace Mugabe chinonzi G40 asi kurwisana uku kuri kushusha vanhu vakawanda nekuti vari kuti haiwa nhengo dzezanupf dzakudzipana pauro havachaiti zvekutonga zvekutsvaga nzira dzekugadzirisa upfumi husina zvakakumira zvakanaka munyika naizvozvo ndiyo nyati kubata bata nhasi muchirongwa chenyu chirongwa chevechidiki tichatarisazve nyaya yebirthday rava mugave kumasvingo nemusi wemugovera pane vechidiki vari kuti vacharatidzira kumasvingo ikoko kwakare vachishora zvikuru birthday rava mugave iri vachiti haiwa vamugave ngavasiyane neutongi vapa chigaro kwenguva yakarebesa tine mumwe wevechidiki wesangano reyouth advocacy for reform and democracy mukoma munyaradzi chuma rushwaya mukoma rushwaya ndeipenyu
ndiri nhaedu makasimba here
takasimba stereki kuri sei kumasvingoko
kumasvingo ndinofunga munongonzwa nhamo dzacho dziri kuitika idzi dzezvatatarisirwa mashure atiri kuitirwa nemusangano mukuru wezanupia
tanzwa kakuti muri kuronga kuratidzira pakupera pesvondo ikoko pachaitwa birthday rava mugave titaurirei zvizere
hongu nemusi wechishanu tichange tichiratidzira seyouth yemuno mumasvingo province kune vamwewo vanobva kumaprovhinsi akasiyana siyana vanzwa nezvechirongwa ichi vakati vanodawo zvakare kutitsigira nokuti vavasi kufara nezviri kuitika izvi vanobvawo kumaprovhinsi akaita semidlands nemanyikaland nevamwe vachabva kuharare uku kuratidzira murunyararo zviri maererano nebumbiro redu remutemo tichiramba isu semayouth kuti hatisi kuda kutambira mutungamiriri wenyika kuti azoitira mabiko ake aya muprovhinsi yedu zvinova izvo zviri kuchatora mari inokwana kuita 800,000 pamari mukaitarisa imari yekuti dai vanga vari mutungamirira nerudo nesu vaikwanisa kuisa mari iyoyo kuzvirongwa zvokuti zvibatsire provhinsi yedu inova iyo yakanyanya kubatwa nematambudziko edraut nenzara chaiyo zvokwadi mukautarisa dzimwe nzvimbo dzakaita sechimwenezi kana kunana zvimuto ko mukafamba nhasi uno munogona kubuda misodzi chaiko kana uri munhu ane mwoyo unobuda misodzi nezviri kuitika sadza rava kutoonekwa segoridhe chairo kuvanhu ava nokuti havana kana chekubata nokuda kuti mvura yakanga isinganayi zvakanaka ende uyezve vanhu vemunomu vanorarama nokuda kwekuzvibatsira nekusanganisira nekurima saka kana kusina mvura hapana zvinokwanisa kuvabatsira pakurima nokuti mabasa acho chaiwo kuti nyange vana vava vari chiro isu yuti yacho hatina mabasa
ko tichitarisawo kurwisana kuripo mubato rezanupf mukoma rushwaya muri kuzvionawo sei kuri kukanganisa sei mashandiro ehurumende sezviri kutaura vamwe
mukatarisa hurumende nebato rematongerwo enyika zvinofanirwa kunge zviri zvinhu zviviri zvakasiyana asi musangano mukuru unova uri kutonga nyika wezanupf waona zvakakodzera kuti vabatanidze zvinhu izvi zvii zvataurwa kupolitibhiro ndo zvinova zvinhu zvinotevedzerwa mukatarisa mubumbiro wedu nemutemo nezviri kuitika hondo dzakurwisana kwavari kuita vabayiwa nokupaza mitemo yatakatenderana isu inova ivo yavakatonyanya kunge ndo vaitoti tivhotere kuti yes pabumbiro romutemo iri rinova rava vakupwanya havacharitevedzeri vava kutevedzera zvavanofunga ivo mupfungwa dzavo nezvavanenge vangomuka vachifunga musi iwoyo ndikada kupa muenzaniso wezvakaitika pana vatomana mukatarisa vakapfanya mitemo inosanganisira Section 3, Part 2 of the Constitution of Zimbabwe, notaura hiyo kuti they should be aborting, the government should abort separation of powers and guarantee independent judicial system. And izvozvo hazvina kutevedzerwa. Saka mungatarisa hondo idzi dzavari kuita dziri kungokanganisa ibato ravo chete rinova rava kuparara. Hatitozivi kwava nezanupf Munangagwa, zanupf Naimujuru, zanupf Grace Mugabe nezvimwe dzatisati toziva zvinhu zvinova zvavaimbosoropodza pazvaitika kumdc asi ike zvino tava kuzviona mupurikidza nemubato ravo asi kuti isusu zvehondo dzavo dzomubato hatinei nazvo asi kana zvakukanganisa isusu sevanhu vezimbabwe nokuti zvinonzi panorwa ndo uswa ndo hunonyanya kuparadzwa saka ndivo zvatava kusangana nazvo isusu nokuti zvavanoshandisa even maresosi avanoshandisa vachipa mayouth mari dzedoro vachikona kuvagadzirira ramangwana ravo vachivapa mari dzedoro dzokuti vanorwisa nokurwisana zvinoratidza kuti ivo vanhu vasina rudo nekuona budiriro yenyika asi vanhu vane rudo nokuzadzikisa zvido zvavo kunyanya
aiwa tinotenda mukoma rushwaya rambai makabata muri parunhare ipapo silo mulaleli lapa ubaba udhumezweni nyati edete kunjani mhluli silusizi iqumile inombolo kababa unyati udhumezweni nxa ulaleli baba woba seduzane siyakutshayela njalo ucingo ungene kuhlelo lisanda kuzwa lapha umnumzana umunyarazi chuma rushwaya ukhuluma ngokuthi bazatshengisela emashingo ngolwesihlanu besola ukwenzelwa kwedili likababa umgabe ele birthday kulesi sigaba ngoba bathi kudlaliswa imali eningi kakhulu lapha ephosa ifike isigidi bona abantu abaningi emashingo inkulungwane lenkulungwane belamba siyazi ukubana izulu kalinanga lo nyaka endaweni eziningi zelizwe ngakho abantu kabalimanga abaningi bayalamba inhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende wezimbabwe bathi abantu abayizigidi ezintathu 3 million bayalamba ngakho badinga ukudla lo nyaka ngakho urushwaya labanye bakhe bathi hayi bo imali le edlaliswayo kuthengelwa umgabe ukudla kusenzwa idili lezanu PF nga iyasetshenziswa ke leyo mali ukudingela uzulu weZimbabwe olambayo sesimtholile njalo ubaba udumezweni nyathi edede kunjani mdluli
niyaphila baba linjani
hayi siyaphila kunjani edede
hayi edede mbijana sibona ihlupho lezi ezikhona nje
ye hayi ngezomuntu wonke baba siwungenele kuhlelo ungaqhubeka
ye bengithanda nje ukuvumelana lo ndoda lo osanda ukukhuluma kuyamangalisa njalo kuzwiswa ubuhlungu ukuthi kathi abantu abasibusayo since 1980 abala-youthful policy eqinileyo ungani abantu abatsha abananzwa sibona i-ruling party engani-ke isemuva ehlelweni zabantu abatsha abantu abatsha kula msebenzi kwathengiswa-ke imisebenzi eyizigidi ezimbili but then to our surprise into emangalisayo ukuthi-ke sokuxotshwa abantu abaningi makhampani ayavalwa you know there is no future for the youthful generation kuyinto ebuhlungu kakhulu
ye yebo qhubeka ba
ye okunye ade ngifuna ukuthi-ke ngugcizelele ukuthi-ke abantu aba-opposition party labo basuka basidide ngoba yibo sesibathembile phela ukuthi balwisane-ke le bandla lelo lizanu-p f but then into esiganisayo ukuthi ezimbabwe we've realized ukuthi laba bantu bathanda izikhundla kakhulu baswaye phela sinama-political parties amaningi of course we're not saying it's wrong but ababe le common agenda at the present moment babambani babe munye bawise izano PF esihluphile. And on the other hand, asikunanzeleni khona kuma opposition parties bakhona abanye abathunywe izano PF ngoba kuyasolisa ukuthi kulabanye abantu abakhuluma ngezano PF mfowethu babe belokhu bephila kakahle eZimbabwe, uzibuze ukuthi kathi kuhamba njani. Abantu abanjengabo Postwela labanye sebebalekile baye emazweni, but bisekwazi ukuthi abanye babethunywe izano PF to destroy iphathi abayibona ukuthi mhlawumbe i-progressive ile agenda to destroy them.
Hayi siyakuzwa baba, uyasho kubana labe laba mabandla aphikisayo labo bayazithanda izikhundla batshona besilwa njengabe zanu PF. Zimbila zantabanye nango ukubona kwakho.
Kungaphose kube njalo, mhlawumbe ukuthi sikhule ku-cultural environment ye-politics ongani kuyadoselwana izikhundla kuphela zivele zithanda. Khumbula ukuthi ngo-1980 bavele or before 1980 sinxa sibala imbali ukuthi abanye bethu besingakazalwa, but nxa sibala bakhona bakufeleyo khonokho, bakhona abahlukuluziweyo obabujoshua Nkomba aye bagijigijima kubangwa izikhundla zona lezo. Kungani kuyinto nje esengelweyo ebantwini abaphila-ke elizweni leZimbabwe uma sebebuya kwezombangazo. Kodwa-ke esikutsho thina njenge-youth food generation ukuthi asibe nombono wokwehlukana, umbono ozakha isizwe, ukuthi obu-MDCT engathi lesi yisihlahla olowumila engathi ukuthi yidlula nxa kuyisihlahla, bavumela ukuthi kuyisihlahla baba imboni ifanane lapho kumele ifanane khona. Singaphikisani nxa kuthi wani ukuzana kumele ngiyiphikise for the sake of argue ngoba akwakhi isizwe. Khayela khe siphikise sinjani, sesihluphe nxa abantu ababanye isikhundla.
Hayi kuyabongeka baba Nyathi, siyabonga baba, ube lobusuku obuhle.
Ye kodwa angakavalelisi ngithanda ukuthiya amazwi lawa.
Qhubeka ba.
Ngithi mina abakhokheli wonke abananze i-political will yabantu ngoba yithi esibafakayo, and i-youth food generation ifuna abantu abaprogressive. Bananze wonke umuntu okuthiwa ungumyouth labagodekileyo labo bafake ku-political will because they are part of the human race. As long as lezi zinto ziseqiwa, i-youth food generation will always be against these political leaders. Ngiyabonga.
Okay, siyabonga lobe kungudumezweni Nyathi ositshayele ucingo esedete. We have other guests lined up from ZANU-PF and the MDC, but I'm sure my producers are having difficulties getting through their phones, but for now I'll go back to Mkoma Rushwaya. About this birthday bash, Mr. Rushwaya, ZANU-PF's defense is that, look, these are private funds mobilized by the party for our leader and have nothing to do with the state. You know, hence, there's no justification when you look at the argument that this money could have been used to buy food for starving Zimbabweans. What's your response to that?
To think that Zimbabweans are quite stupid to an extent of believing such a statement is actually funny to me, because look here, Mr. Nkomo, as far as you can try to convince people that these monies, they are coming from your private pockets and you are funding yourselves. Let me tell you this. The economy, whenever these things are being hosted, whenever these bashes are being hosted, that's where you see the economy going down. Actually, for now, you will not be saying it's going down because it's already in the mortuary. But if you look at whenever they host these multi-million and multi-thousand dollar functions, somehow it affects the economy, because right now they are even failing to pay the employees of the National Museums and Monuments of Zimbabwe who are actually hosting the birthday. So we begin to wonder now where the money they are funding for the birthday came from, and it will be an open secret that that's where the money they are using is coming from. And For those who live in Mashingo, they will tell you how the police and the VID and the city council officers were running around for the past week, arresting commuter omnibus operators. It also sends a message to everyone, even a grade 7 people can tell you that this is where the money is coming from. Where can they get money? They have farms, but they are not making production from it. So, generally speaking, even asking yourself, where can they get that money from?
Okay, please do stay on the line, Rushwaya. We have now our second guest, MDCT Youth Chairman, Happy Mo Chidziva. Mkoma Chidziva, mapina mchirongwa, ndipi?
No, ndiri raiche mkoma murife, mkoma ngomo.
Ndaka simba sterek. Mapinda mchirongwa, muruku zhuona ose, zhuriku itigamu, Zanu PF, anzi, ya bata murifu, bata mvupi. Bata mkovu, bata mtete.
Aywa, tiriku zhuona, jahizo, kutikianira pakaipa. Ifu tinenge tichitarisira kuti vanhu vanenge chero vabirira chero vapinda sei vati ndivo vanenge vachitungamirira vakwanise kuti vatete vana vezimbabwe vagare vaine mufaro vachibva vatishonga kutungamirira kwavo kuri kubatsira vanhu asi zvaakuitika muzani izvo zvinoreva kuti hapachisina munhu achazenge akatarisa kuvanhuko kuti ko vanhu vane nzara ko vechidiki havana mabasa majeneral welfare yevanhu haichatarisi nekuti vaakutariswa pamusoro pezvinzvimbo zvavo imomo mukati nezanu p f and havachauwani mukana wekutarisa nezvenyika ukatarisa maprogiramu ekava kuita pari zvino chero ingatove distribution emainput haitisiri iri kuitwa kuvanhu tekerere yaakutonotsvakwa mumafactions ari muzanu p f kuti faction ya uyu ari kunzi state mother uyu ningi grace ndo inenge ichiwana mainputs mafood nechiti tichiona kuti nenyaya yedrat yatina iyoichocho zvedrat remix zvichange ichitopiwa factionali muzani imomo kutoraya kuti vaakusimbisa muzani kwasiyana nezvenyika
asi muri kuona hondo iyi ichiperawo sei mgoma chidzii
helawa
Hallo, murundi nzwa vachidziva.
Mitangomo.
Vachidziva murundi nzwa here?
Ya ndakukunzwa.
Okay, ndunzwa maungira ameno muri mumotokari makavhura window kana kuti pane mhepo ameno chiri kuitika iva.
No ndiri kubva mumasvingo mukati achiratidzira kauko saka ndiri murodhi yemumasvingo ika achiratidzira nyaya yepafadhe iyoyo
titataurirei nekuratidzira kwamaita ikoko
nhasi yechidiki yendisi vanga vari mumasvingo vachiratidzira vachiti vaiyo hava mugabe nezanu p f yenya mungakwanisi kuva mumasvingo munzvimbo iyo inozivikanwa kuti ndo yakabatwa nedraut zvakasimba moti ini muri kuyavazosplasha 800,000 musati mamboita deliberate program yekutsvaga mari yedraut relief kunze kwekungodeedzera kuti yava disaster then disaster inini muchikwanisa kuenda kunotsvaga mari yebhashi asi yedraut hapana zvamatimaita masvingo mune nzara yakasimba isingaibviri kuti munhu ungauye kuzoshainira vanhu uchiti tiri kudya tichinakirwa mumasvingo vanhu vakatarisana nezvo vakatarisana naizvozvo saka vechidiki vapinda munzira yemeseji yavo yange iri clear ra nyaya 800,000 iyoyo saka ichinge yatigona kumbotoraizika ngaiindisewaand ipapo pandasangana nevechidiki vanga varimomo vazotopesera vandozva kuti aiwa isusu kana vachiramba vachiti vanoenda mberi taita make sure kuti haa nyama yeyo tingaiisa mavo
kosangana
ipapo panenge pachida kuita izvozvo tigopedzerana nekuti hatidi vanhu vanoya kuzotishainira munzvimbo yaido
ko mapurisa haana kumuita kanyama kanyama here zviya zvaakaita mawo veterans sondo rapfuura
aiwa maactions achona anosiyana isusu parizvino nekuti takwaziva vanhu vanoita anonzi masurprise action achangodeedzeri zvekuti panzo pavazosara vouya vasara vouya tatopa meseji kuvanhu tatopa taexposa zvinhu zvakaipa zviri kuitika pavangouya hapana munhu wavazokwanisa kunge vachikwadza zvinhu zvinonyanya kurwadza sei vachirwadza vanhu kuti vanhu vangaungane kupemberera birthday yaMugabe why vanhu vachingapemberera birthday remunhu anonoende 1 year kunze kwekutoite prayer gathering yekuti mwari tionereiwo madii tichinge matora mumwoyo achizorora nekuti makore akawanda enda akutambudzika muri kuzoona kutambudzika kwaakuita vanhu munopemberera kutambura ikoko zvinhu zvinokatyamadza.
Aiwa, rambai makabata runhare vachidziva. Uyakhuluma lapha ngumnumzana Happy Mo Chidziva, umkhokheli uCharlimane, umgcinisihlalo we-MDCT kugatsha lwabasakhulayo. Ukhuluma ngokutshengisela ababelakho emaswingo lamhlanje besola-ke idili lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe elizakwenziwa ngomgqibelo. Tine mutereri vanyandoro kuchipinge. Vanyandoro, makadi henyu?
Tiripo, makadi henyu?
Takasimba sitereri, kuri sei kuchipinge?
Kuchipinge kunopisa.
Kuchanaka. Mapinda muchirongwa mukoma wangu?
Yo. Ndaida vangu kutaura nenyaya yetopic iripo yamamuri kuchingi kupatsanuka nefunctionalism remubato rinotonga i
iendera henyu mberi
halo aisi vamwe maonero atiri kutozvitawo zvinenge zviro zvakanaka zvinonga zvatoudzwawo ndimwari panguva yakakodzera nekuti nguva yarebawo vanhu vari kudzvanyirirwa vasina uzenge hwavo hwavanoda saka mbonera tinongoita ndeekutoti zvakatonaka kutanga nezvakaitwa namai izvoziya zviya vachipatsanurana chatongonamatisa kuyeyo kutoti vanamai vejero vari kutotangawo bato ravo dai vakuravo kuti vangabudisa kusvitira pazvizipoi nekuti takudzosa zvedhe all the system yakatombopungurwa kuzvishoma.
Saka muri kuti zvinhu zvakanaka zviri kuitika muzanu PF izvi but vakawanda kavari kuzvishora vari kuti haiwa vanhu ava kungoswera vachidzipana pauro vasingatarisani sehurumende nematambudziko ari munyika.
Ya, izvozvo zvinogona kuitika nevanhu vanenge vasina chekupa nekuti mukazvitarira pavaraiwo nezvezimasi tinoda 27 billion mari yacho hapana saka moziva zvinoita matsotsi parengi kana akada kubira vanhu vanotanga kurwa vamwe vaviri uko vanhu vese moisa mazisa ikoko vachisecha zvikwama uko saka pakuti vhara futi zvisaona kuti hapana zvavari kuita pa5 years dzemandeti yavapuwa yekutonga yacho.
Aiwa, tatenda
vanofanirwa kutoti vatoita bhizi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Nyandoro kuchipinge uko.
Zvakanaka hazvitatendawo.
Longo mnumzana Nyandoro usitshayele esechipinge uthi ukulwisana kukubandla lezanu PF yinto enhle kakhulu ngoba kungabangela ukubana leli bandla lidabuke phakathi ligcine mhlawumbe liphuma embusweni. Besinxuse isikhulumeli sezanu PF kugatsha lwabasakhulayo u-Evelyn Mpofu wathembisa ukubana uzaba khona kuhlelo kodwa lokhu simtshayela ucingo kaludotsha mhlawumbe usuke waba busy kakhulu khona le emashwingo nge-birthday kaMugabe abayiqoqayo kodwa obesithi yena hayibo imali esetshenziswayo le imali yebandla njalo ayilani lokuthi ingasetshenziswa ukudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla. Hayike kwanelokho lamhlanje zulukandaba ikakhulu lina abe radio abalalela ku radio kodwa aba le access to internet ngena nebulenjini khonapho ku voaindebele.com voashona.com kumbe voazimbabwe.com. My guests, please do stay on the line, we'll be right back.